Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 6, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoshorwa nevakawanda pasi rose ichipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira zviri muSouth Africa nenyaya yekudhura kwemagwaro ekufambisa. Tichakupai zviri kubva kumaOlympics kuParis nhasi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vashora zvikuru matare edzimhosva yemunyika nekwavati kupesvedzera vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva dzekuita vanorwira kodzero dzevanhu kafira mberi. Izvi zvinotevera mashoko ekuti mumwe akaitwa kafira mberi svondo rapera vaRobson Chere vanga vasati vaenda kunoonekwa navanachiremba. Kunyangwe vanachiremba vakavaona vakati vanofanira kurapwa nechimbi chimbi nekuti vanogona kunge vakakuvara itsvo pavakaitwa kafira mberi panhandare Robert Gabriel Mugabe International Airport svondo rapera. Hatina kukwanisa kubata veJudicial Services Commission kuti tinzwe divi rao panyaya iyi, kana vagurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vaziyambi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti mumajeri mune vanachiremba. Asi magweta evasungwa anoti vanachiremba ava havauye mazuva ose. Vachere vakasungwa pamwe chete naMuzvare naMatai Kwekweza, vavhusu Moses Moyo na vaSamuel Gwenzi. Asi vanopikisa vanoti hapana humbo hwacho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMasie kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yetocha kana kurohwa pasi petsoka zvinokanganisa itsvo zvinhu zvisingatarisirwi kuti zvive zvichiitika munyika inotevedzera mutemo. Ende zvinozokatyamadza ndezvekuti kana vanhu vakadaro vakataura kuti ndo zvakaitika kumatare dzimhosva, matare dzimhosva anotorawo nguva yavo kuti vanhu vawanikwe vachionekwa nemadhokta.
Ko, bumbiro remitemo rinoti kudii panyaya iyi?
Bumbiro redu remutemo riri pachena kuti munhu wese anenge aledja tocha kana kuti munhu wese anenge avhiringidzwa nenzira yatukuona yakaitwa maactivists aya vanofanira kuve vachionekwa nachiremba of their choice.
Ko, hurumende ikatsika madziro kuti vana chiremba vavo vavaone sezvatiri kunzwa kuti zviri kuitika izvi, inenge ichifanira kuti iite sei pamutemo?
Kana vasingakwanisi kuonekwa nachiremba of their choice, hurumende inofanira kufa facilitator kuti vaone kwevo vachionekwa nachiremba vari in custody kana kuti kurimandi ikokoko. Izvi zvinhu zvatisi kunzwa kuti zvinhu zvive zvichiitika. Saka tinozoona kuti iri nyaya yokuti vanhu vanenge vavhiringidzwa vachida kuonekwa nekukumbidza vanozokuwanikwa vachizoonekwa vachizoita madifficulties anova achizoita kuti isusu sevanhu vanomirira kodzero dzevanhu tione sekuti matare edzimhosva ari kubatsirawo zvekare pakutocha kana kuti pakupepechueta yatingati pachirungu impunity, yekuti vanhu vanova vachiva accountable for this torture vave vachizokwanisa vachiramba vachizviita zvinhu zvakadaro.
Ko, izvo zvikonzero zviri kupiwa nehurumende mumatare omo vachuchisi vayo zvakanyatsoti tsvikiti here tichitarisa kodzero dzevanhu?
Vanhu vakawanda vari kusungwa, especially maactivists, ari kusungirwa nyaya dzokuita zvinhu zvavanobvumidzwa bumbiro remutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa kodzero kune vanhu vemuZimbabwe ani zvake kuti anokwanisa kudemonstrata as long as vachikozvita peacefully. So izvi zvatikuona zvekuti hurumende iri kumbunyikidza vanhu kuti vave vasinga kwanisi kusangana vachi exchange my ideas kana vachi exchange my political ideas kana even my meetings zvunhu zvatinoziva zvagara zvichiitika but zvunhu zvisingave zvisingatarisirwi munyika inozviti ine bumbiro romutemo kana kuti inotedzerawo atingati matenets edemokrasi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatened masiye vanotungamira sangano reall hands on justice vari parunhare mutexas muno muamerica nablessing zulu westudio 7. Zvizvarwa zvezimbabwe zvine chitsama zviri musouth africa zvinonzi zvafora nhasi zvichienda kumuzinda wezimbabwe uri mupretoria uko zvanosiya gwaro renyunyuto kana kuti petition pamusoro pemari dziri kunzi vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti vabhadhare. Hurumende mwedzi wapera yakavhura pamuzinda wayo musouth africa makare hofisi yekuti vari munyika iyi vakwanise kutora magwaro zviri nyore asi vanhu ava vanenge vachibhadhara mazana maviri nemakumi mashanu emadhora ekuamerica mari inonzi nevakawanda imari iri pamusoro zvakanyanya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumuzinda wezimbabwe kana vatambira gwaro iri sezvo mumiriri wezimbabwe musouth africa vadavid hama dziripi vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira tisati taenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vesangano reafrica diaspora global network Dr. Vhusimudzi Siwanda.
Aiwa chatingataura ndechekuti idanho rinofanirwa kunge ratorwa nenyaya yekuti kodzero yavo kuti varatidzire uye vataure nehurumende yavo kuti aiwa havasi kunyanzofara zvikuru nenzira yachinja mitengo yepasipoti.
Asi munoona paine chinoshanduka here tichiona kuti Zimbabwe inogona kunge iine nzirawo dzayaita kuti isvike pamutengo iwoyu dzinogona kusanganisirawo kuti yarerutsira vanhu kunge vachifamba kuenda kuzimbabwe kunotora mapasipoti?
Aiwa hationi pane chichaitika ipapo pachokwadi tagara tichiziva zvedu kuti sehurumende haisati nezuva rimwe chete yamboonesa kuti kana vanhu vakaratidzira inoteerera inonzwa kuti uye vanhu varatidzira saka tinoziva kuti kana uchitarisa mirongo yenyika yezimbabwe tinoziva zvavo kuti haindotereri zvitemo zvevanhu.
Asi tichionawo zvirongwa zvakaita saizvozvi munoona here kuti mune ramangwana hurumende ingazitangawo yagara pasi nevana vezimbabwe ichinzwawo pfungwa dzavo isati yatora matanho akafanana naiwaya?
Hatiti hongu tinoona kuti pane vamwe vanhu iyo inyaya zvatiri kutaura kungoti yaitika zvayo asi nemazuru nendafungira tinoita tinoziva kuti inyaya yatakakurukura kwenguva yakareba mugore rapera iro riri naambasada hama dziri zvokuti takatombosvika panguva yekuti panguva mapasipoti paanga asingawaniki nekuprintwa tikatosvika panguva yekuti tiite masuggestions ekuti aprintwe muno musouth africa papiwe maprinting companies saka nemafungiro atinoita pane vamwe vanhu vatinoona kuti vanoteerera masuggestions evanhu nekuti nyaya yemapemiti yemapasipoti aitwe muno yanga iri nyaya isingatomboitiki nekuti kana tichitarisa foreign affairs yaiona kuti aiwa ndiyo nzira yavo yekuti vareize mari saka vaifunga kuti ichaita kuti maybe vasave ne nemari yavo kana ikaitwa muno asi tikuona ikezvino zvino kuti aiwa kana kuti mitengo zvingaita makosti akawanda kuti vaunze kuno asi tikuona kuti zvino zvaitika tinofunga zvekare kuti inzira yekupindura zvitemo zvanga zvaendeswa kuembasi nevanhu saka hachii chinhu chatinoona kuti chatingati hachigoni kuitika nekuti izvozvi zvaitika kupindura zvitemo zvevanhu zvekare.
Vanga vari sachigaro weAfrican Diaspora Global Network Dr. Vhusimudzi Siwanda vari parunhare muJohannesburg South Africa neStudio 7. Kunyange hazvo masangano akaita seUnited Nations mapato ezvematongerwo enyika akaita seDA neEFF muSouth Africa uye nyika dzakaita seAmerica neBritain vari kushora kusungwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe kunyanya vechidiki pamberi pemusangano weSadik muHarare hurumende inonzi haisi kutirimuka. Kuratidzira kuri kuitikwawo nevechidiki munyika dzakaita seNigeria, Kenya neUganda kunonzi nevamwe kwave kupa kuti hurumende iyo iri kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo gore rapera ivhunduke chatikwatara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vechidiki vakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori vasati vasungwa vhiki radarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika ndivanomirira kodzero dzevanhu vanoti Namatai Kwekweza, Robson Chere, Vusumuzi Sivanda pamwe chete naKanzura Samuel Gwenzi webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC. Vamwe vechidiki vakawanda webato rinopikisa CCC vanodarika makumi manomwe vakasungwa mumwedzi wachikumi kuAvondale muHarare vachirangarira zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Panyaya yekusungwa kwevechidiki kunyanya mumwe aimbova mutauriri webato reCCC vaSteven Chuma vanoti havaoni mhosva iri kuparwa nevechidiki.
Chatiri kuona ndechekuti kuva nhengo yeopposition kana kuva nhengo yecivil society muno munyika yatova mhosva mumaziso eZANUPF nenyaya yekuti vamunangagwa vanozviziva kuti vanhu havavadi havana kuvhoterwa nevanhu gore rapera, saka naizvozvo vari kutya kuti vanhu vangaratidzira nokuti zvinhazvina kumira zvakanaka munyika.
Asi Peter Matangi wechidiki wemuboka reZANUPF anoti haaoniwo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa.
Hapana chinganzi pambunyikidzwa freedom of speech, freedom of expression panguva yekuti muri kuda kuita unhonzvatuzva neunhubu hunousingatarisirwi kuti huitwe kubva kuvatungamiri venyika, kubva kuzvizvarwa zvenyika, nekuti kune vanoda urunyararo ivavo tofa kuvachengetedza.
Wechidiki Kundiso Rusike anova Gweta anotsanangura pamusoro pekodzero yekuratidzira.
Section 58 inotaura zvefreedom of assembly. Section 59 ndoinobva yati you have the right to demonstrate and petition. Masections aya anofanira zvekuzoverengwa tichishandisa futi MOPA Act. MOPA ndiyo inoalawa mapurisa kuti anotifaiwe kana vanhu vachida kuungana, not to ask for permission but for the maintenance of order.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti ngavasungwe nekuti vanotyora mitemo yenyika.
Kusungwa kuri kuitwa vanhu ava vachitamba meetings, vachitamba marali akawanda kuti vaite zvisirizvo kwakanaka chose nekuti kunochengetedza peace mune ino nyika yedu.
Asi kunyange vanopikisa vakazivisa mapurisa zviri pamutemo mo vari kurambidzwa kuita misangano, kunyangwe veZANUPF vari kubvumidzwa kuita havo madiro aJorgina. Mumwe wechidiki anoshandira sangano rakazvimirira reHeal Zimbabwe tapiwa naShechiriga anoti hurumende iri kungovhunduka chatikwatara.
Hurumende yeZimbabwe yakatarisana neSADC summit haina kugadzikana nekuda kweukama hwainahwo hwezinyeke nyeke nevanhu veZimbabwe. Tinoramba tichikurudzira hurumende nemapurisa kuti iremekedze kodzero dzevanhu.
Vachitaura pavakaparura zviri pamutemo zambuko reHoly Cross kuChirumanzu vhiki radarika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kurikita vese vangangoda kukanganisa musangano weSADA uri kuuya uyu. Ka uko vaitungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaMaketi Ndebele vaMnangagwa vakapama kuti pane vekunze kwenyika vari kuda kukonzeresa kusagadzikana munyika kunyange vasina kupa humbowo hwacho uye kuti ndedzipi nyika dziri kuita izvi. Asi vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende yavaMnangagwa zvinoshoresa nyika. Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hadzioni kuratidzira nezvimwe zviri kuitwa nevechidiki zvichizoita kuti musangano weSADC summit utadze kuenderera mberi, asi kuti vechidiki ava vacharamba vachisvasvangiwa nekukandwa mumatirongo. Vazhinji munyika vari kuti dai musangano uyu waitwa wapera kuti vawane kugadzikana mupfungwa sezvo vave kungorarama vakabatira hana mumaoko. Kuratidzira kuri kuitwa nevechidiki kuKenya neNigeria kunonzi nevamwe muhurumende kwave kupa kuti hurumende itonyanya kuita ukasha nekumbunyikidza kodzero dzevechidiki munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madhaka akaerera mushure memafasha muemvura muEthiopia neZuro anonzi nehurumende yenyika iyi auraya vanhu gumi nevatatu mudunhu reWolaita. Asi uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera sezvo paine vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi, kunyange uwandu hwavo husiri kuzivikanwawo. Vanhu mazana matatu vakamanikidzwa kuenda muupoteri munzvimbo iyi. Mwedzi wapera vanhu vanodarika mazana maviri vakafawo nekuda kwekuyerera kwemadhaka ane mvura anenge achibva munzvimbo dzine makomo. Zvino hazvina kumira zvakanaka mudunhu reMiddle East sezvo pari kutyirwa kupararira kwehondo pakati peIsrael nevanotsigira Iran vanosanganisira veHezbollah muLebanon. Mauto eIsrael anonzi auraya vanhu vana muLebanon nhasi. Hezbollah inoti yatumirawo ndege dzemhando yemadroni kunorwisa Israel. Nezuro mauto yeAmerica ari muIraq akakuwadzwawo mushure mekukandirwa zvombo nechimwe chikwata chinopfurikidza mwero chinotsigira Iran. Vanorarama nekutengesera migwagwa munyika vanoti zviri kuitwa nehurumende pamwe nemakanzuru zvekuvadzinga mumigwagwa pamberi pemusangano weSadiki uri kuitwa mwedzi uno zviri kukanganisa zvakanyanya raramo yavo pachitariswa kuti ruzhinji rweZimbabwe pari zvino ruri kurarama nekuzviitira mabasa emaoko. Vanotungamira rimwe sangano revanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai avanoshanda vari muguta reHarare vanoti sesangano havasi kubvumirana neurongwa huri kuitwa hwekuchenesa maguta nemadhorobha uhu.
Hatingakurudziri kuchenesa maguta tichitadza kuchenesa matafura anopa chikafu panounza pundutso kuvana veZimbabwe. Saka tinowa tibvumirane nazvo isu seboka reviset kuti vari kutengesa migwagwa vanobviswa nenzira dzakadaro.
Hurumende inonzi haisi kungobvisa vari kutengesera mumaguta nemadhorobha chete asi kuti kana vari kutengesera mumaruva vari mumarutivi emigwagwa mikuru yemunyika. Muzvare Debra Mukasa vanoshanda nesangano revanorarama nekutengesa vari muguta reBulawayo reBulawayo Vendors and Traders Association vanoti muguta mavo havana dambudziko riri kusangana nevamwe vanorarama nekutengesa iri sezvo vakaumba mubatanidzwa unosanganisa vanorarama nekutengesa pamwe nekanzuri yavo. Izvo zviri kuita kuti vanhu vawaniswe nzvimbo dzekutengesera vachibuda mumigwagwa.
SBulawayo tine informal sector group yatinonzwisisana tichitaudza tichitaura nacouncil tichiidentify maplaces tichiisa mavenders kuti atitengese abhadhare mitero yavo zvakanaka achitengesa panzvimbo inobvumirwa.
Imwe nhengo yerimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors for Economic Development kana kuti Vendors for ED vachishanda vari muHarare avo vati vanoda kungonzi vachari vanoti naivowo nhengo dzavo hadzisi kusangana nematambudziko ekudzingwa mumigwagwa sezvo vari kutevera mutemo uye kutambira nzvimbo dzavari kunzi vaende kunoshandira.
Tichitsakamirira Vendors for Economic Development vanhu vari kufanira kuti vaende kunzvimbo dzakaitwa nekanzuro ndechinhu chakati koshaikoi ngozi kanzuro vanovhura land then moaplya mobva mawana pokushandira.
Asi vavadzai vanoti kunyange hazvo makanzuro ari kuwanisa vanhu dzimwe nzvimbo dzekunoshandira nzvimbo idzi hadzina mvura pamwe nezvimbuzi izvo zvinozongopedzisira zvaita kuti vadzokere mumigwagwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeguta reHarare sezvo meya Jacob Mafume vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira tisati taenda pamhepo. Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemakanzuro pamwe nehurumende zvinopa chimiro chenyika chakaipa.
Chechipiri zvinokanganisa vanhu vanozviraramirawo nekutengesa muno muZimbabwe hamuna mabasa. Kana iwewo kanzi fara chitoro chako kana kuti paunotengesera kana kutsvaka kumwe kwekunotengesera uri kurambidzwa kuti uwane cheuviri. Saka Zimbabwe yatiri kuratidza vanhu haisiyo Zimbabwe inoraramiwa nevanhu 13 miliyoni vari munyika pari zvino.
Gwaro rakaburitswa neILO pamwe neUNESCO rinoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu muZimbabwe zvinorarama nekuzviitira mabasa emaoko. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris avari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira Democratic Party. Nhasi vadoma gavhuna weMinnesota vaTim Walz semutevedzeri wavo pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi wegore rino. Vaviri ava vari kutarisirwa kubva vaita musangano wekutsvaga rutsigiro manherano kuPhiladelphia. Zvichakadaro, vakadongwa navaDonald Trump veRepublican Party vaJD Vance vari kupindawo muPhiladelphia masikati ano kutsvagawo rutsigiro rwebato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo kuti tinzwewo mafungiro avo.
Andazi tiri tiri kufara semudzimai wechitema anova iye muwi wekuno vanoti muimmigrant anomirira kodzero dzemadzimai. Semudzimai akamboshanda pacampaign trail yamai Hillary Clinton, ndiri kunzwa kufara kuti muamerica taona sevavakidzani vedu vekumexico vaonaivo zvakakodzera kuisa munhu wemukadzi kuti amhanye parace iri kuya yepresidential race. Vice President Kamala Harris avasingori mudzimai asi kuti mudzimai anobvawo kune vanhu vechitema, mwana wa ma immigrants anga zvakaita President Obama. Anochimirira kodzero dzedu semadzimai uyezve anomirirawo kodzero dzevose vasingawanze kubatsirikana muno munyika nenhau yeganda.
Ngatitariseiwo mashoko atiri kutambira ekuti amai Kamala Harris vasarudza wavachamhanya naye Governor Tim Walz vekuMinnesota. Kwenyu kwamuruko, munoonawo sei nesarudzo yaitwa naamai Harris?
Ndiri kufarisisa nesarudzo yaitwa. Governor Tim Walz ndivo governor vedu kuno kuMinnesota kwandiri. Governor Tim Walz mutungamiriro wandashanda naye makore akati wandei, uyezve ndinonzwa kufara nekuti Governor Tim Walz havasingori mutungamiriro kana kuti havasingori any other governor, munhu wekuti angambori dzidzisi andi baba vanoremekedzeka. Uyezve nyaya dzemabatiro anoitwa vamadzimai inyaya iri pahwendesa yemwoyo wavo. Governor, ndikupedzisira ndoti ndakagara paanoti survivor task force, advisory task force yagovernor, ndakavaona maitiro avo. Mutungamiriri anoteerera zviri kubva kuvanhu, mutungamiriri asingaudze vanhu zvokuita nekuti akagara pachigaro.
Iko zvino veruzhinji vave kuziva kuti vaTrump vari kumira nani, vave kuzivawo kuti amai Kamala Harris vari kumirawo nani. Munoona sekuti kutsvagwa kwesarudzo kuchafamba sei nyika yave kuziva kuti ava vamire papi, ava vamire papi?
Ndikatarisa hanzvadzi kuno kuMinnesota kwatiri tine at least 22 nyika dzekuAfrica dzakamirira. Kuno kuMinnesota kuMidwest vanotambira, vanogashira maimmigrants anobva kunyika dzinenge dzana Somalia, Ethiopia. Governor vedu Tim Walz izvozvi kutaura kwandiri kuita last week vakange vaine vatungamiriri vekuAfrica, our Africa representative kuAfrica Union vanga vari kuno kuMinnesota vachikoswa na Governor Tim Walz. Saka ndiri kuona mamhanyiro achaita race iyi, ndiri kuona kuti maDemocrats vanenge vane chimuti pane race ino iri kuitika muna November.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinnesota kwakare. Muno muAmerica naIvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Manhero akanaka, mwaswera seiko paStudio 7 paWashington DC. Ini ndeitwa vaW Masaka. Ndodawo kuti mundiudzirewo baba Munangagwa, kana the most excellent president vaMunangagwa, kuti dai riri bhuku, nyika yairi bhuku sebhuku chairo chairo riya. Munhu anoda kukopa kuti atorawo bhuku romwe mwana anonga akaite zviri nani. Pane here aitore Zimbabwe yaye kukope zvakanaka zvirimo zvinooneka zvinobatika? Kana kuti kirasi yese yaibva yazara nemadofu? Handisati ndamboone mathematics dzinorohwe zvakadaro kuZimbabwe. Ende kana ariwo maprograma anoitwe paUniversity of Zimbabwe, which means pakazare madofu paUniversity of Zimbabwe. Saite maitireiwo ecalculation imwana muturi nubi. Newe petisenzi bwanyanya unoti uri chipanga mazano. Chii chipanga mazano chinopange kuti muite zigi rinoshayikwa? Muite zigi rinoungane kungaishwa dzabuda ngekakuteere moto. Musadero, nyika yafa iya.
Makadive Studio 7, ndinokwazisa MC ichiti mufaro kwamuri ndipasikawo mutombeni paCape Town apo. Kutenda nenews dzamotipa weStudio 7, but nguva dzekuti tizvitaure zvatofunga makudzita shomo weStudio 7 nedemawedzera nguva panguvapo.
PaStudio 7, PaStudio 7 ini ndoitwawo Willand Randri muPretoria. Matongerwo akuitwa nyika yeZimbabwe asi chariwo. Matongerwo akuitwa nyika yedu asi chariwo. yakuta sekunge pane vamwe vanhu varidzi vayo nyika ina varidzi tese tingori muzimbabweans tese kusanganisa navari kutonga vacho but matongero avo akuita asichariwo mai akunyanya kutimbunyikidza takunyanya kumbunyikidzwa vanhu varongosungirwa kufungira haingamboiti nyika inosungirwa vanofungira
makadi pastudio 7 apo vatereri nevashamarare uyu mushandi wezanupf farai marapiri uyu sei musingamubvunzi kuti zanupf yakamborambidzwa kuita musangano kupi zanupf tazviona pamaelekshoni akapera apa kuti bato recitizen raitorambidzwa nekutoita kulonja misangano yaro ipapo apo ichirambidzwa kuita musangano zanupf ichitoita musangano kwese kwainoda mapurisa anotoudzwa zvekuita nezanupf kuti itai zvakati zvakati
muroii pastudio 7 ndinombotaurawo zvangu ndongonzwa vamwe vachitaura ndiona sekuti mukaona vakatendera futi kuti avo vadarike 2028 vachityora bumbiro remutemo wenyika ivo vanenge vatipusa vamunangavo asi kana dei vanga vakangwara mari vanongova nayo nechekare hapana vanongorya mari dzenyika vanavo iye ngangoita kuti 2028 uchisvika wobvavo wosiyirawo umwe
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera munhau dzemitambo sangano rezimbabwe olympic committee rinoti vamhanyi vemakwikwi e200 meters makanaka ishe charamba natapiwa makarau vari kutarisirwa kupinda mumijaho yavo mangwana ichavapa mukana wekupinda mumafinals eparis 2024 olympic kana vakakunda mukuzeya nezvenyaya iyi mavelas musanganyawei westudio 7 abata vari kutungamira zimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera
vakomana vamhanya chaizvo zvakanaka ende mahits avo emasemifinal abuda achamhanywa mangwana yekutanga inenge iri kuona 10:08 manheru 7 August 2024 and mukomana wedu makanaka ishe charamba ndoo mugurupu raachange ari kumhanya na 10:08 mugurupu umu mune wekusweden anoitwa iye Elandson mune wekucanada anoitwa Brown muna iye charamba ari kunge ari imomo kwozouyawo Joshua Hartman wekugermany Noah Lyles wekuunited states of america Jesalu wekuitaly muchizopesera muna Tomozawa uyo anobva kujapan tichitarisa rinoteera rachona richamhanywa na 10:08 manheru 7 August 2024 mugurupu muna wekunigeria onowozokire canada muna Rodney South Africa muna Vanekek Italy muna Toto Belia muna Fanabola natapiwa nashemakarau ndo mari yese yakamirirwa na Nighton uye Brazil ina koriwo so ndovanhu vari kumhanya mangwana vachamhanya nevakomana vedu vachikwikwidzana navo kuti tione kuti vachabudira here vakomana kupinda mufinal tiri kuvanamatira tiri kuvaencoraja tiri kukumbira nyika yese kuti inge ichiisawo minamato yavo
tichitarisa mujaho uyu we 200 meters makanaka charamba natapiwa makarau vanofanira kubuda sei mumasemifinals umu kuti vapinde mumafinals
semitemo yekumhanya kwazvainoreva zviri kureva kuti mumahit avari ava vakomana vanofanira kuita number 1 kana number 2 uyezve vaviri vari muich hit vanenge vaita number 1 number 2 ndovanoprogressa kuenda kumafinal pamusoro pezvo pachazotorwa the next vaviri vari fastest muqualification iyi vanoadvanzawo zvakare kufinal so pane mukana zvakare wekuti nyange ukatadza kuita number 1 number 2 asi ukamhanya nenguva shoma kudarika vamwe vese waitako number 3 whatever number pane dzimwe namba so uri ngewamhanya zvine time iri pamberi kudarika vamwe vese vasara pa 1 and 2 yatataura pamusoro unenge uchizoendawo uri mumwe wevaviri vanenge vachienda kumberi
mutungamiri wechikwata chezimbabwe kumakwikwi eparis olympics varingisai mapondera vachitaura namavelas musanganya uye westudio 7 vari kwakare kuparis kufrance musakanganwa chirongwa chedu chethe connection na 8 pm apo tiri kutarisa tichikurukura nevechidiki kuti pane zvavangawane here kubva pamusangano wesadic uri kuitirwa muzimbabwe uye zvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi hurumende yoshorwa nevakawanda pasi rose ichipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wesadic zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvoratidzira nenyaya yekudhura kwemagwaro ekufambisa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusemina sandikile musanga
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.